Saka mugovera uri kusvika uno musi waApril 20 tine zvakatakagadzirira vanhu vedu veZimbabwe nedzimwe nyikawo dzinotenderera Zimbabwe dziri muAfrica. Tine barbecue kuRockville uko kwatichange tichigocha, vanhu vachiunza nyama, vachiunza chikafu, tichidya takaungana, tichifara, tichinzwa mimhanzi. Tabva ukoko manheru tichaenda kunonzi kuGolf Ultra Lounge uko kwatiri kuita bira kana kuti nechirungu after party, uko vanhu kwavachange vachizotamba, vachinzwa mimhanzi, tichiungana takawanda futi tichifara. Ingati ndo zvatakaronga mugovera.
Kupemberera rusununguko rweZimbabwe here uku?
Tingati zvakabatana, asi mukubatana umomo kune zvinhu zviviri zviri kuitika. Vanhu vari kufara kuti tine makore 39 eindependence, asiwo vanhu vari kunyunyuta nezviri kuitika munyika medu. Saka tingangoti takati zvona hatingaregere kufarira nyika yedu kuti yakawana independence, asi tiri kunyunyutawo kuti dai kutongwa kwenyika, ikonomi yedu zvaita zviri nani. Saka tiri kupembera zvisine kuchema.
Ndiyo anani vamuri kutarisira kuuya kumafaro aya?
Ndingangoti kuri kugochwa kutarisira vanhu vanosvika kuita 100 kupati yemanheru. Tiri kusanganisira kuona vanhu vanotodarika 100 kusvika ma200 netiriwana vanhu vakawanda vari kubva munyika dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe ndo zvatiri kutarisira zvakawanda kuenderana masikati uko kwatichange tichigocha, nekuti tinoziva kuti kune vanhu vechikuru, vechidiki nevana vadiki vachauya kuzoona vamwe tichifara tiri pese. Asi tinotarisira kuti patichazoenda kubira manheru tichaona kuti kune vamwe vechikuru vasingazoda kuuyo kumafare emanheru. Saka manhamba zvedu anenge akati dzikei. Asi tiri kutarisira kuti maZimbabwe ndo achange akawanda kwese kubarbecue zvese nekuafter party.
Mukutaura kwamuri kuita nevamwe nezvizvarwa zveZimbabwe, vanonyunyuta pamusoro pechii zvikuru?
Vanhu vari kunyunyuta nenyaya yekudhura kuri kuita zvinhu kuZimbabwe. Vari kunyunyuta nenyaya yekutongwa kuri kuitika muZimbabwe. Tinoona kuti gore radarika iri kune vanhu vakaurayiwa, kune vanhu vari kusungwa. Saka vanhu vasi kufarira matongerwo ari kuita nyika zvese neikonomi. Ndingati ndo zvinhu tu zviri kuvhiringa vanhu.
Zvimwe zvamakaronga pazuva iri ndezvipi?
Saka musi wemugovera tichange tichingotaura tikaungana semaZimbabwe. Hapana politics dziripo, hapana mapati aripo, hapana embassy iri involved. Uyu mafaro akaitwa nevanhu veZimbabwe. Saka vanhu vakati aiwa ngatingosanganai tigoche tifare, tingotaura takasununguka pasina kuti UMDC ZANU kana kuti bato rakabvi. Saka tinenge tichingofara, hapana maformalities aripo. Mudzo wavamwe kuti vauye tifare takawanda.